vachitaura nevatori venhauma Harare nhasi vatsvangirai vati zvinosuwisa kuti mafaro ave kubatana nemamwe mapato anopikisa vachiumba MDC Alliance agurisirwa panzira nekuda kwemhirizhonga yakaitika iyi. Vatsvangirai vati havadi zvemhirizhonga mubato ravo, vakati kunyange zvazvo mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi, ivo sebato vari kuitawo tsvagiridzo dzavo. Vati kana pane nhungo dzavo dzakakonzera mhirizhonga iyi, dzicharangwa nebato ravo zvakaomarara.
Nyaya yezvakaitwa kubhuwa zvinhu zvinofanira kutsoropodzwa nomunhu wese anoziva kuti violence atidi muMDC. Isusu seMDC kubva patakaberekwa 17 years ago tisi tatitora mavictims eviolence. Vanhu vakaurawa, vanhu vakarepwa, vanhu vakapisirwa misha. I can't go on. So kuti isigoonekwa futi tirisi vanhu vanoita violence especially against your senior leadership like vice president, hazvibvumirwi izvozvo. So ndinongoti inini zvakaitika kubhurora hazvifaniri kuonekwa zve, ende tiri kuteera vanhu vacho. Kana taane vanhu ivavo tichazodhila navo, kana taziva kuti uyu akaita zvakati, uyu akaita zvakati, hatiti zvefendera fendera.
Vakarohwa kubulawayo vanosanganisira mumwe wevateedzera vavatsvangirai Muzvare Tokozani Kupe naSachigaro webato iri vaLove Momoyo. Vatungamiriri ava vaiva sipo pakaparurwa mubatanidzwa wemapato anopikisa nemugovera. Vachibvunzwa kuti vatungamiriri vebato reMDC vari kuwirirana here nezvemubatanidzwa, vatsvangirai vati vakaita chibvumirano sebato chinosunga vatsigiri neutungamiriri wese.
Motovabvunza iyo, asi tandoziva ndicho kuti maleaders ese ari muMDC hakuna chinhu chinoitwa muMDC chisina collective responsibility. Takaenda kucouncil, takaenda kumaorgans ese for the whole year tichitaura nyaya iyi. Last Friday takaita council panapa tikaadoptana, ndizvo zvataakuita. Saka kana zvazvino izvi zvazvokuti umwe wabvunza iwo, but ndoziva kuti munhu ari bound necollective decision yatinoitaita.
Mhirizhonga yakaitwa kubato reMDCT yasvorwawo zvikuru nemasangano anokurudzira runyararo munyika. Mutungamiriri weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vati havatarisirei kuti kusawirirana mumapato ezvematongerwo enyika kugadziriswe nemhirizhonga, kunyanya nyika yadongorera sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya.
Isusu seZimbabwe Peace Project tinovimba kuti pane dzimwe nzira dzinogona kushandiswa kugadzirisa kusawirirana, asi kusawirirana hakugoni kunge kuchigadziriswa mhirizhonga. Tiri kukumbirisa zvikuru kune vemapato ezvematongerwo enyika kuti paine kugadzirira sarudzo yegore rinouya. Zvakakosha kuti tipinde musarudzo iyi zvese zvinenge zvichiitwa zvichiitwa murunyararo, nekuti ndo zvinongoita kuti vanhu vanotsvakato kuti vavavhotere vavavimbe mavari vanenge vachivapa ramangwana rakajika rinoita kuti vasununguke kuenda kunovhota murunyararo.
Kunyange zvazvo vatsvangirai vati bato ravo harikurudziri mhirizhonga, Muzvare Mukoko vati matanha achatorwa nebato reMDCT kune vakaita mhirizhonga ndiwo acharatidza kuti bato iri rakamira papi panyaya yemhirizhonga.
Ndofunga kuti tizoziva kuti vakazvipira panyaya yerutaro, tichaona kuti zvaitika izvi zvichaongororwa sei uye vanenge vakakodzera izvozvi vachaitwa here kuti vazive kuti mhirizhonga chinhu chakaipa uyezve chinhu chinopa bato zita rakaipa.
MDCT yakabatana nemamwe mapato matanhatu nemugovera kuumba mubatanidzwa weMDC Alliance uyo uchakwikwidzana neZANU-PF musarudzo dza2018 uchitungamirirwa navatsvangirai. Mutungamiriri weMDCT uyo atiwo vanhu vakaita mhirizhonga iyi vanoda kusvibisa zita rebato pamwe nemubatanidzwa uyu, asi vati zvazvisi kuzobudirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.